manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechipiri kugumbi 20, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchirongwa chedu chanasi ini ndini jonga kandemiri nishitefenyu randiri kumba sendire kuzidzivirira kuchirwere cha COVID-19 nichiti ezu nyeshuru mchirongwa chedu chanasi
tikatarisa masvondo mairi adarika chekuona kuti wanhu wevanhu varikubatwa nechirwere cha COVID-19 uri kuramba uchiwedzera izvo zviri kutiratidza kuti senyika tinogona kunge tave
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 chinhu chinotyisa zvikuru pachitarisirwa kuti dzimwe nyika dziri kurwisana nekusimuka zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave.
Ini sokuona kwangu kuzvidzwa sokuti ikoko kutambisa mari ndinokuva kunzi bariyo yakashandiswa kudzvilava mabhohos mbanya yemvura yekutonetsa kudai oso itaibasika zvavagari panyaya dzemvura plus iva mari iyo yode yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekuti yokuteka chiro marara akatakurwa mucommunity medza kubatsa zvakanaka.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakaitwa nekanzuro yavo rekupa mudzimai wemutungamiri wenyika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica yekuti vashandise pamakwikwi ekubika chikafu chechivanhu. Vamwe vemabhizimusi vanoti mitero yavari kubhadhara iri kupa kuti vadhurise zvinhu kunyange hazvo vari kuwana mari yekunze nemutengo wakati dererei pamusika wemari kana kuti foreign currency auction. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zana nevasere kana kuti 108 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 nezuro wakare uye hapana munhu akafa nekuda kwechirwere ichi. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kubva zvachatanga wasvika pazviuru 33 zvine mazana masere nemakumi mashanu ane vapfumbamwe kana kuti 37,859. Huwandu hwevanhu vafa hwakaramba huri pachiuru chine mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 1,553. Bazi iri rakazivisawo zvakare kuti vanhu chiuru nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 1,985 vakabayiwawo nhomba yekutanga nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi masere nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 208,568. Vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu kana kuti 560 vakabayiwawo nhomba yepiri. Izvo zvakasvitsawo huwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pazviuru 36 zvine mazana mana nemakumi maviri nevatatu kana kuti 36,423. Kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 kunouya panguva iyo vana vezvikoro zvine chitsama vari kunzi vari kuwanikwa vaine chirwere ichi. Nemugovera vana vepachikoro cheSt David's Bonda High School kuManicaland vanosvika zana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 122 vakawanikwa vaine utachiwana hwecoronavhairasi. Asi gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota redzidzo yepasi vaKeni Matema vanonzi vakaimbisa kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chirwere ichi achipararire zvakanyanya muzvikoro. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 senzira yekudzivirira nyika kuchirwere cheCOVID-19. mukuru wesangano rezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 chinhu chinotyisa zvikuru pachitariswa kuti dzimwe nyika dziri kurwisana nekusimuka zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mamiriro akaita chirwere checovid mazuva ano anenge ari kutiratidza kuti tinenge tave mubishi kana kuti muhondo yekutorwisana ne-third wave. Nekuda kwekuti tikatarisa masvondo mairi adarika, tiri kuona kuti huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchiwedzera. Izvo zviri kutiratidza kuti senyika tinogona kunge tave muhondo yekutorwisana ne-third wave, sezvo tichiziva kuti dzimwe nyika dzemuno muAfrica dzakaita sana Kenya vakatotanga kurwisana ne-third wave mumwedzi watodarika chaiwo. Saka hazvishamisi kuti muno muZimbabwe tatoone dambudziko iroro re-third wave nekuda kwekuti wandu hwacho hwemanyu cases ecovid-19 tiri kuona huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva izi.
Tinoonawo varusike kuti nguva yechando yakusvika. Zvii zvingatarisirwa?
Sezvo tichiziva kuti chirwere checovid-19 chakangofanana nechirwere chedziwa. Saka nekuda kwekuti iye zvinezvi taakupinda munguva yechando, zvoreva kuti vanhu tinofanira kunge takutogadzirira zvakasimba kuedza kuramba tichichidzivirira chirwere ichi. Nekuda kwekuti muchando imomo tichaona vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi, pamwe togoitawo zvekare dambudziko rekuti vamwe vakawanda vanotokwanisa kurasikirwa neupenyu. Saka isu senyika tinofanira kutogadzirira zvakasimba kuramba tichidzivirira nekutevedzera iwo maguidelines anorehwa nebazi reWorld Health Organization, kuitira kuti vazhinji vedu tisabatwe nechirwere ichi, vazhinji vedu tisarasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere checovid-19.
Kozvi zvamungataura panyaya yemuzvikoro, nokuti tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muzvikoro huri kukwira, kunyange hazvo bazi rezveutano pamwe nebazi rezvedzidzo vari kuti vari kugadzirisa kuona kuti hachipararire zvakanyanya.
Zviri kuitika kuzvikoro pane zvinoizvi hazvisi kunyatsofadza nekuda kwekuti zvikoro kunyanyanyanya zvepabhoarding zviya ndizvo zvava kutova atinoti mahotspots. Asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti hatina kunge takapa gadziriro yakakwana apo taironga zvekuti zvikoro zvivhurwe. Saka muzvikoro imomo mune dambudziko guru, asi rezvikoro vanotodawo kupiwa dzidziso. Saka isi tinoramba tichikurudzira vebazi rezveutano kuti ngavadzike dzike vachipinda muzvikoro. Tinoziva kuti muzvikoro mune aya atinoti maschool health coordinators, ivavo vakakosha nokuti tikapa dzidziso kune ivavo, ivavo ndo vachazenge vachinopawo dzidziso kumaticha nekuvana vezvikoro nevamwe vashandi vanowanika muzvikoro. Asi muzvikoro mutikuona kuti muri kuramba muine njodzi. Saka muzvikoro ngamusimbaradzwe mabasa ekudzivirira chirwere checovid-19.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zimbabwe yava nemakore makumi mana nerimwe yavana kuzvitonga. Vechidiki vakawanda munyika vanoti vane matambudziko akawanda avari kusangana navo. Vanoti matambudziko aya anosanganisira kushayikwa kwemabasa nemikana yekuzvisimudzira zviri kuita kuti vatadze kupemberera nemufaro kuwana kuzvitonga. Murwiri wekodzero dzevechidiki vaElvis Mugari vaudza Mike wewe Studio 7 kuti hurumende yavaemasoni Munangagwa iri kutadza kusimudzira vechidiki.
Hurumende yavamunangagwa ine basa rakakura. Hapana chati chatakutaona sofa. Kuti nyaya yemabasa iitike, tinofanirwa kunge hurumende yagadzira mitemo inoattracta yatinoti foreign direct investment kana kuti FDI. Pave neground riri conducive rinoita kuti vanhu vafarire kuzoinvesta kana kuzoita mishando yemaoko muZimbabwe.
Hurumende yavamunangagwa inoti iri kushanda nemazvo mukusimudzira vechidiki nevanhukadzi vachishandisa zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosanganisira Empowerment Bank neWomen's Bank. Mungati nazvo izvozvo.
Nyaya yekuisa mabhengi evechidiki nenyaya yekuisa mabhengi yemadzimai yakanaka zvikuru, but kuti zvinhu zvifambe there must be a framework inova iyo inoita kuti kana munhu akaenda kuEmpowerment Bank pasava nerusaruro. Nyaya dzemadzimai kusimudzirwa kwemadzimai. Madzimai ngaasimudzirwe beyond part lines, tisingatarisi kuti anobva kubato ripi. Zvakare pane framework iyoyo zvakare inoita kuti pave an inclusive way yekuti vechidiki nemadzimai vakwanise kubatsirika. Pamaresource atinawo munyika, lands, maminds, vechidiki nemadzimai vanofanirwa kupiwa kota yavo. Izvozvo zvinobatsira kuti vechidiki nemadzimai vabudirire.
Murwiri wekodzero dzevechidiki vaElvis Mugari vachitaura vari parunare vari kuJohannesburg, South Africa, naMike Hove weStudio 7. Asi mumwe wechidiki vaNikros Kajengo avanoshanda vari pasi pebazi rezvekurima vanoti vechidiki mumatunhu ose vari kuwana mikana yekuzvisimudzira zvisinei nekuti vanotsigira bato rezanoPF here kana kuti kwete. Ngatizwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Thank you very much, Mikana. Yakazarurika kune munhu wese. Hurumende yedu ine hwaro hwedevolution, decentralization, kureva kuti kwese hakuna kusina maofisi eagriculture, hakuna kusina maofisi eministry of youth, hakuna kusina maofisi emunhu wese. Every district, every province, they must know madoko, even at what level. Munhu, development inotangira pamunhu, budiro inotangira pamunhu, njere dzake.
VaKajengo, ndeapi mashoko amungada kupa kune vechidiki avo vanoti vapererwa? Havachazivi kuti vodii nekuti vari kushaya mabasa pamwe nemikana yekuzvisimudzira.
HDP vanofanira kuyeuka mashoko achinjira ihove. Vanoti sweat can explore new land, sweat comes after sweat. Chinhu chedu chakanaka chekuuya chete kana munhu achishandira vachifambira, uyezve kana ukagara hapana chinobuda. Anofanira kushingirira achiita basa rake zvine gwara. Zvinokora munhu anongogara achindoshora achinokritisaiza, unofanira kuchingochema uchindotambudzika. Saka vechidiki mukana uripo wakazarurika vachande nesimba vashande nevanhu.
VaNikros Kajengo vanoshanda vari pasi pebazi rezvekurima vachitaura vari parunare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Vagari vemudhorobha reMasvingo vanoti havasi kufara nedanho rakaitwa nekanzuru yavo rekupa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica yekuti vashandise pamakwipe ekubika chikafu chechivanhu panguva iyo vagari vari kunetsekana nekuwana mvura yakachena. Vagari ava vanoti mari iyi yaikwanisa kucheresa chibhorani chemvura inoshandiswa nevagari pane kushandiswa pazvirongwa zvinonakira vanhu kwenguva diki. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemuguta reMasvingo vanoti mari iyi yakashandiswa zvisina maturo uye yaigona kushandiswa kuita zvinhu zvakakoshera veruzhinji zvakaita sekushera chibhorani kuita kuti vanhu vave nemwedzi inopfuura mina vasina mvura vawane mvura yakachena. Mumwe mugari wekurujeko vaEdmond Nyoka vanoti mari iyi yakawanda zvekuti yaigona kucheresa chibhorani chikapera vagari vakawana mvura kana kutenga marita emafuta emotokari andarika chiuru votakura marara ava nenguva asingatakurwi.
Inisi kuona kwa kuzvirwa sekuti ikoko kutambisa mari ndinova kunzi mari iyoyo yakashandiswa kudhirava mabhohos panyaya yemvura zvekutonetsa kudaio so itaibatsika zvavagari panyaya dzemvura. Plasi pa mari yode yakashandiswa pakuti vakapa mota dzinotakura marara vakawana mari yekuti kuteka chivo mari vakatakurwa mucommunity made zvakabatsira zvakanakana. Mari iyoyo yaikwanisa kutozvibhadhira futi kunyange vashandi vanogadzira zvekutsatsaira kana muri mari vari vashandi vekanzuro kana futi kubatsira kana kuri kunzi vanotora kana marara vache vaya vanori kutadza kutakura marara tinotoba mari dziya dzekuhaiwa dziya dzihamuta kupiwa mari dzozo dzekutakura marara yavo pachinhambo chekutemba nemota dzekanzuro pamwedzi muri kutadza kuuya.
Nyanzvi dzekucherwa kwezvibhorani kumakambani akaita sePort Drilling pamwe neMasvingo Irrigation Services dzataura neStudio 7 dzati zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica zvinokwana kuchera chibhorani chakadzika kudarika mamita makumi mana pamwe nekuisa mapaipi acho kuti chishande mukuburisa mvura. Mumwe mugari wekurunyararo West vanomogwara vanoti zvinorwadza kuti kanzuru yakapa chipo chakadai ivo vari kutambura kuwana zvikwanisiro zvakawanda kubva kwairi kunyanya mvura. Vagwara vanoti dai kanzuri yakashandisa mari kugadzira mishina yekupomba mvura iyo yachembera uye inogara ichifa nekuti makwikwi ekubika chikafu chechivanhu haana zvaanobatsira kuvagari pakufambisa kwemabasa yekanzuru.
Nyaya yemari yakadhonindwa nekanzuro I think isi vagari notishungurudza nekuti mukatarisa izvezvi pane maservisi akawanda atinoti mvura chaichaiyo yanga nevhiki isingauyi maroda ana kugadzirwa. Saka chavanokoshesa hamino kuti vano vanenge vachiti chipa mvura kumaresidensi ine mamwe maservice akakosha ari basic needs kana kuti kombesheni yekubika yemutunga yemudzimai womutunga menyika ipapo hatichazinzwisisi nekuti mari yo tikazvitari saka ingadi yakandana kunogadzira pambi inenge ichinzi yakafa kana kubushmed kunopamba mvura kana kuti dei yakatochanelwa kuenda kune rimwe side rekuti chi vanhu vamite mabasic needs avo saka mari yadondona nekanzeyoka I think isi vagara hazina kutamba zvakanakanaka
nyori wekanzuru masvingo vaEdward Mukarati vavaramba kutaura nezvinyaya iyi vachiti inoda meya pacha zvavo sezvo ivo vaita mutete. Meya wemasvingo vakoleni maboke vatsikatsika panyaya iyi vachiti vakange vasipo pamusangano wakabuda chisungo ichi asi vabata bazi rezvemari rekanzuru vachiti harisati rabhadhara mari iyi yakakumbirwa kukanzuru nehofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika.
Iko zvino handisi muofisi kana ndana ndiri muofisi ndanasa kutarisa nezvenyaya yachona ndambobuda mutauni asi ndacheka neofisi yefinance zviri kuonekwa kuti mari yerudzi ihwohwa hapana payakambobhadhagwa. Kuda kana yakadinyaya yakadiscusswa kucommittee level nekufukanzo kana yakazoya kufukanzo ikapasa kana ikasapasa but chandirozwa ndechekuti kana isati yatobhadhagwa kudaro kureva kuti haina kupasa kufukanzo kana kuti kucommittee but zvinogona kudaro zvapakaitwa request sepanogara se pasi ngeitwawo kana vakuru vachiuya kana pachiitwa mutambo mukuru panoitwa kukumbira kuministri vangu nakukumbira rubatsiro but zvinozobva kukanzo kuti vanokwanisa kubatsira nechii
asi mukuru wemabasa musangano unomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva muguti vati vane humbo hwekuti kanzuro yakaita chisungo iyi chekuti bazi rezvemari ribhadhare mari iyi nekudaro havasi kufara nazvo
mari 2015 US dollars yakatobhadhagwa nekuti pamaresolutions ataona akadoitwa mufull council meeting director wefinance vakatonzi vaibhadhare mari iyo saka titori nechokwadi yekuti yakabhadhagwa isu kwatiri sevagari tinoona iri mari yakawandisa chaizvo takatarisana nedambudziko ratitori naroto mumasvingo tatova nemwedzi wese tina mvura imari yaigona kushanda chero kuchera chimwe chibhorani imari yaigona kushanda chero kutenga transfoma yacho inonzi yakatsva kuti tiwane mvura asi tiri kuona kuti apa paitwa nyaya yekuti vaita mamisplaced priorities zvekubika izvi hatinei nazvo isu kana takatarisana nematambudziko atiri kuitira semuno masvingo.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemhuri yekutanga vajoja ramba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga isiri kubatika asi vamwe vagari vanoti vanoshamiswa zvikuru kuti hofisi yemudzimai wemutungamiriri wenyika inokumbira makanzuro ari kutatarika mari yekuti hazvirongwa zvisina kukoshera vagari vekumasvingo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChad Idris Deby vafa vari panguva yekushanyira mauto ari kurwisa vapanduki vari kumaodza nyemba kwenyika iyi. Izvi zvaziviswa nemutauriri wemauto nhasi mazuva mashoma vaDeby vadomwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika nezvikamu makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana. Izvi zvaiita kuti vaDeby vapinde panyanga kwetemu yechitatu. Mauto anoti vaDeby vafa zvichitevera kukuwadzwa kwavakaitwa vari mudunhu riri kurwiswa nevapanduki iri. vaDeby avangava vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vakapinda panyanga muna 1990 mushure mekunge mauto abvuta masimba. Nechinangwa chekudzosa chirongwa cheBroadway mbiri yacho yemakore akawanda, guta reNew York ravhura nzvimbo itsva yekubayirwa vanhu nhomba yeCovid-19 panzvimbo inoitirwa mitambo yeBroadway muTimes Square kuitira kuti vashandi vezvemitambo vabayirwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vamwe vemabhizimusi vanoti michero yavanobhadhara iri kupa kuti vadhurise zvinhu kunyange hazvo vari kuwana mari yekunze nemutengo wakati dererei pamusika wemari kana kuti foreign currency auction zvichienzaniswa nepamusika wemukoto. Musika uyu wakaparurwa nereserve bank of Zimbabwe gore rapera senzira yekuedza kudzikamisa dhora remunyika nemitengo yezvinhu. Asi rimwe sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce nevamwe munyika vari kuchema chema kuti musika uyu wave kushandiswa zvisizvo nevamwe. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS Dr. Israel Murefu vanoti kuwana mari yekunze pamusika wakaparurwa neRBZ akureve kuti mitengo inobva yaderera nekuti
mutengo weforeign currency chete hausiwo unodetermina price yakadzika. Zvinoenderana nekuti zvimwe zvinhu zvinopinda mukugadzirwa kwezviro zvichazotengeswa zvinodhura zvakadii kana zvimwe zvacho zvichidhura kunyange zvichiwanika muno muZimbabwe zvinogona kukwidza mutengo. Saka kana tisina kunge taongorora kuti chii chaita kuti mutengo ukwire, hatingamhanyire kunoti vanhu vakwidza mutengo ivo vachiwana foreign currency ine auction price. Ndofunga tinoziva kuti kune priority list. Vanhu vari papriority list ndivo vanotanga kuwana foreign currency. Vasiri papriority list vanogona kuishaya. Saka ivavo mitengo yavo inogona kukwira nokuti vanogona kunge vawana foreign currency yavo kumusika mutema. Saka ngatiregei kuti vanhu vanenge vakwidza mutengo tongoti vakwidza nekuti kuti vanoda kuita profit yakakurisisa chaizvo.
Asi vatenda kuti panogona hapo kunge paine vamwe vemabhizimisi vari kuita zvemugodzi matsuro.
Asiwo kana pane vari kukwidza mutengo zvisina justification ivavo vari kukanganisa.
Vachitaura nebepanhau repadande mutande reinternet renewzimbabwe.com mutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vatinashe manzungu vakashora vemabhizimisi vari kushandisa musika wemari yekunze zvisizvo nekudhurisa zvinhu vakati vanofanira kutorerwa matano akasimba. Makambani ari kuwana mari pamusika uyu anosanganisira Blue Ribbon Foods, National Foods, Dairy Board, Insco, United Refineries, Den Dairy, Colcom nemamwe akawanda. Musika uyu unoitwa nechipiri choga choga. Nyanzvi munyanzvi zveupfumi vaVictor Boroma vanoti dambudziko rekudhurisa zvinhu chave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga.
Idambudziko ragara riripo kwenguva yakareba ende bhanga guru renyika harikwanisi kuti ringe richisvika pane umwe neumwe richiona kuti ari kushandisa mari sei. Mari yekunze inodiwa munyika meZimbabwe kugadzira zvinhu uye kutenga zvinhu zvekunze pamwedzi wega wega. Inosvika mamiriyoni mazana mana, zvirevaizvo kuti 400 miliyoni mwedzi wega wega. Asi musika weauction market uri kukwanisa kupa mari inosvika iyo mamiriyoni zana, zvinorevaizvo kuti 100 miliyoni. Izvi zvoreva kuti mari yekunze haisi kukwana, iri kushomeka.
Asi chii chiri kupa kuti munyika muite dambudziko rakadai? Vaboroma vanotsanangura.
Dambudziko guru munyika harisi rekuti nyika yeZimbabwe iri kuwana mari yekunze shoma bodo, harisiriwo dambudziko. Dambudziko riripo nderekuti rate riri kushandiswa munyika harisi riro rinodiwa nevane mari yekunze vakaita sevatengesi vezvinhu kunze, ayo anonzi maexporters. Uyewo vemuZimba vanowana anonzi madiaspora remittance, mari dzinobva kunze kuhama neshamwari. Avanenge vakachengeta mari inotosvika bhiriyoni. Zvichakadaro vemabhizimisi emuno nezvizvarwa zvemuno muZimbabwe havana chivimbo mukati mebhanga guru renyika kana mabhanga ese nechikonzero chekuti kwakamboita mamwe mazuvawo ekuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo iri mari yekunze, mari iyoyo ichizokonvetwa ichiitwa mari yemuno.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vakurudzira RBZ kuti itore matano akasimba.
Izvi zvinhu zvinofanira kutariswa neReserve Bank neMinistry of Finance. Izvi zvikasaitika zvichaitika iyo yatinoti profit yari, nekuti vanhu vanenge vachiita arbitrage yekuti munhu anongotora mari paauction nerate yakadzikira ozouya nezvinhu zviya zviya ozvitengesa kunge atora mari pamusika mutema kunge azvitsvagira mari yake. Asi mari inenge iri mari yenyika inenge ichifanira kubatsira kuti nyika isumukire uyezve mitengo irambe yakadzikira yakaderera. Saka ipapa panofanira kunyatsotarisiswa kuti munhu asati abvumidzwa kunotenga futi mari iyoyi ngadeclare reserving yogutsikana neaudit inenge yaitwa kuti zveshuwa mari yakashanda.
Hatina kukwanisa kubata governor weRBZ Dr. John Mangudya kuti tinzwe divi ravo kunyange hazvo tanga tavatumira mubvunzo. Asi RBZ yakati iri kuferefeta vamwe vemabhanga vari kupa mari yechibatiso mamwe makambani asina kukodzera kuti awane mari pamusika wemari uyo. Takamirira Studio 7 muWashington DC, ini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vari kuwana zvekudya kuburikidza neWorld Food Program mumadhorobha vanoti mari yavari kupiwa haichakwani kutenga chikafu chemhuri dzavo sezvo mitengo yacho iri kukwira zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vave kutadza kutenga zvose zvinodikanwa zvekudya kuti mhuri yavo ine vanhu vashanu irarame kwemwedzi wose, ndiva Lloyd Mbirimi vekuAlaska. Vambirimi vanoti pavakatanga kupiwa mari gore rapera yaikwana, asi nokuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu vave kutenga zvinhu zvishoma zvichienzaniswa negore rapera sezvo mari isina kuwedzerwa.
Kutanga mari yechikwanira muna pakatanga program. Saka program haina mbozotarisa mashop kuti parikurwa neinflation. Zvivani zvoti zvinhu zvirikungokwira mashop.
Vambirimi vanoti nekuda kwekukwira kuri kuita mitengo yezvekudya, vave kutenga muzvitoro zvinotengesa nemitengo yakaderera zvakaita seMetro Peach neN Richards, sezvo zvitoro zvakaita seOK, TM nezvimwe zvidiki zvave kudhura zvakanyanya.
Mukona pasaisa pozotengera chii? Kuna na TM chichi kuti bati kuri kuti dhurira. Saka tikuuya kuti kutsvaga kuti kwaka chipembi cha.
Izvi zvinotsigirwa naMy Grace Mutsokote, avo vanoti chimwe chinoita kuti vanotenga kuzvitoro zvikuru, mutengo wemari yekuAmerica yakakwira kudarika zvitoro zvidiki.
TM uno muiri nani? Kuti retane 105 dan TM kuti retane 182.
Dambudziko revanhu vari kupiwa zvekudya neWFP rinonzi ratekeshera nyika yose, sezvo vamwe vekumasvingo vachiti vari kusangana nedambudziko rimwe chete nderekudhura kwezvinhu. Amai nyadzisai chaitezvi, avo vanogara mumusha weveruzhinji wemucheke kumasvingo vanotiwo vave kuita mitsetse yakakura muzvitoro zvikuru, sezvo vachipiwa mazuva maviri kuti vatenge zvekudya. Vanhu vakasatenga zvekudya mumazuva avanenge vataurirwa panoiswa chiziviso mumbozhanhare dzavo kuti mari yavo yave mukadhi haazokwanise kutenga rimwe zuva. Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa muWFP muZimbabwe, vaNews Beuza, vati vari kuona kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika yose. Asi vati vakawedzera mari, zvinoreva kuti vachadzikisa uwandu hwevanhu vari kupiwa ruyamuro rwezvekudya. Asi vaBeuza vavimbisa kuti vachakwidza mari dzinopiwa vanhu mumwedzi waChikumi. VaBeuza vati vari kupa vanhu mazuva matatu kusvika pamazuva mashanu kuti vatenge chikafu pamazuva akasiyana-siyana senzira yekuti vasaungane sezvinodiwa kuderedza mikana yekutapurirana chirwere cheCovid-19. WFP iri kupa madhora 12 ekuAmerica pamunhu kumhuri dzinenge dzakaonekwa kuti hadzichagona kuzviriritira mumadhorobha. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, asi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mari iri kubatsirwa vanhu neWFP haisi yekuti vanhu vagare sembozha, sezvo iri yekuti vanhu vawane chikafu chete.
Chikonzero chikuru chemari iyi ndechekubatsira mahouseholds ari panguva yakaoma kuti vange vachikwanisa kuwana mari yekutenga chikafu. So iri kubatsira mari yekuderedza yatingati extreme poverty pachirungu. Haisi mari yekuti vanhu vabva vararama yatingati luxurious life, but imari yekungoto at least vakwanisa kunge vachitenga hupfu, vakwanisa kunge vachitenga yatingati mabasic food stuffs or mabasic food commodities.
Pakatanga chirongwa ichi, WFP yaipa vanhu vanosvika 450,000 ezviuru kana kuti 450,000. Asi mugwaro rayo rakabuda mwedzi uno, WFP inoti vanhu vanosvika 2,000,000 nezviuru 400,000 vave kuda rubatsiro rwechikafu mumadhorobha. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chevechidiki che The Connection na 8 PM, tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki, takatarisa dambudziko reCovid-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi, riri muWashington DC, ndichiti muve neusiku hwakanaka pateerere.
Soko izika